Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 10, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kune 27% vasina kutaura kuti vakuda kuvhotera bato ripi racho. That in itself is a red flag. Zvichireva kuti vanhu vari kutya kutaura.
Sangano reAfrobarometer richishanda nere Mass Public Opinion Institute kana kuti MPOI raburitsa ongororo inoratidza kuti sarudzo dzikaitwa nhasi muutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanokunda, asi veCCC vanoti vanhu vanotya kutaura nekuti vanogona kuzoitwa kafira mberi.
Musangano wezanupiefu ndiwo uri kuzokunda kusarudzo kurova vanhu seri neseri. People are looking at the achievements of the president.
Asi batore zanupiefu rinoti richakunda zvine mutsindo. Mapurisa odududza pakurambidza batore TCC kuita misangano. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reAfrobarometer richishanda nere Mass Public Opinion raburitsa ongororo inoratidza kuti sarudzo dzikaitwa nhasi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanokunda mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa. Asi pane vanhu vakawanda vari kuti havasi kuda kutaura kuti vanovhotera ani kana kuti vari kuti havasati vanyatsofunga. Mutoro wedu wenhau Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Sangano iri rinoti dai pakapera tsvakurudzo iyi muna Chivabvu pakaitwa sarudzo, vaMnangagwa vaigona kuwana mavhoti zvikamu 35 kubva muzana kana kuti 35%, kuchiti vaChamisa vaigona kuwanawo zvikamu 26 kubva muzana kana kuti 26% zvemavhoti. Vanhu vanogona kusvika zvikamu 20 kubva muzana kana kuti 27% vanonzi havana kuda kutaura kuti vaizovhotera bato ripi. Mutevedzeri wemukuru anoona nezvesarudzo mubato reCCC, amai Ellen Shiriedenga, vanoti kunyange zvabuda muongororo iyi zvisiri kuvafadza, bato ravo richakunda musarudzo sezvo paine vanhu vakawanda vasina kuda kutaura kuti vachavhotera ani kuti ave mutungamiri wenyika sezvo vachitya kuitwa kafira mberi nezanupf.
Kune 27% vasina kutaura kuti vakuda kuvhotera bato ripi racho. That in itself is a red flag. Zvichireva kuti vanhu vari kutya kutaura. Kozi mukatarisa violence ripo kumaelections apa. Vanhu don't trust anyone, even ukauya uchiti uri kuda kuita research. They start questioning kuti saka munhu uyu ari kubva ukupi. Tikamudza kuti tovhotera bato rakadai, there's a risk yokuti vanhu ivavo vanotengeswa.
Asi sachigaro webato rezanupf mudunhu reHarare, vaGoodwills Masimirembwa, vanoti bato ravo richakunda zvine mutsindo.
Musangano wezanupiefu ndiwo uri kuzokunda kusarudzo kurova vanhu seri neseri. People are looking at the achievements of the president and Vision 2030.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvimatongerwo enyika, Varashwit Mukundu, vanoti zvavapachena kuti sarudzo dzemutungamiri wenyika dzichanyanya kukwikwidzwa nemabhiza maviri, vanova vaMnangagwa navaChamisa.
Saka apo tatarisana nesarudzo zviri pachena kuti mabhiza maviri achange achimhanya achikwikwidzana ndavaMnangagwa navaChamisa. Zvinoratidza zvakare kuti avo vasina kududza kuti vanosapota kana kuti vanotsigira mapato api ndivo vachave vaine simba rekusarudza vatungamiriri. Takatarisana nesarudzo dzichaitwa muna August 23.
Vanhu vanosvika zvikamu makumi mashanu nemapfumbamwe kubva muzana kana kuti 59% vakabuda muongororo iyi vachiti vaitya mhirizhonga dzine chekuita nezvesarudzo uye vangangodarika chikamu makumi mashanu kubva muzana 50% vakatarisira sarudzo dzegore rino. Imwe nyanzvi inorwira kodzero dzevechidiki mune zvematongerwo enyika vamakiliyo mapfumo vanoti zvabudiswa muongororo neMass Public Opinion Institute hazvienderani nezviri kutaurwa neruzhinji rweZimbabwe.
Tande ipa ground izvezvi tibvunze kana gogo chaiva vari mumbaro mu vari mumabvuku vanokutaura kuti zvina zvina kumira mushi 43 years tichitambura tichingodzwa chinhu chimwe chete kuti zvinhu zvichaita zvinhu zvichaita zvinhu zvichaita pa ground chaipo tichida kutaurana chokwadika ZANU PF haina chayo tamboipa mukana ZANU PF asi zvaramba saka kuti tirambe tichiipa mukana futi this time tinenge takunyepa.
Ongororo iyi yaratidzawo kuti vanhu vanosvika zvikamu makumi matanhatu nemapfumbamwe kubva muzana kana kuti 69% munyika vari kuti upfumi hwenyika hwakaomesesa kuchitiwo makumi matanhatu nemashanu kubva muzana kana kuti 65% iri kuti nyika yakananga kumawere. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi ichishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti ongororo iyi yananga nemo kuti zvinhu zvakaita manyamamire nerongo munyaya dzezveupfumi munyika.
Economy iri yamu yatinoti pachirungu hyperinflation zvira kuti zvazvikwira zvakanyanya ende kukwira kwezvinhu ikoko kuno affecta magare vanhu uyo zvakare makaona kuti vana vazhinji muZimbabwe vari kuwana cheuviri vari muinformal economy.
Sangano reMass Public Opinion Institute rinoti parakaita ongororo iyi rakakurukura nevanhu zviuru zviviri zvine mazana mana kana kuti 2400 kubva kumatunhu ose enyika mumadhorobha nekumamisha. Zvakabudawo pachena kuti vanhu vanosvika kana kudarika makumi matanhatu kubva muzana 62% vakati vari kutambura zvakanyanya uye nyaya yemabasa ndiyo yainzi inoda kunyanya kugadziriswa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau Zedu.
Vakuru vakuru vemapurisa vanyora tsamba kumapurisa ari kumatunhu ose munyika kuti varegedze kuti vavirenge mutemo wesarudzo newe Electoral Act uye kuti vandrodzokora zvakare uye kuti vavirengewo mutemo wekuchengetedza runyararo weMaintenance of Peace and Order Act, kwete kungorambidza mapato ezvematongerwo enyika kuita misangano, sezvo zvave kusvibisa zita remapurisa. Izvi zvinotevera kurambidzwa kwemisangano yebato rinopikisa yeCCC yakawanda munyika. Godwin Mangudya anoita panyaya inotevera.
Mutsamba yavo, vajabuni vanoti vakuru vemapurisa mumatunhu kana kuti madispos vanofanira kunzwisisa mutemo wesarudzo weElectoral Act. Pamwe nekuchengetedzwa kwerunyararo weMaintenance of Peace and Order Act, votora matano anoita kuti mapato ezvematongerwo enyika aite misangano yavo murunyararo. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Unyati vaudza Studio 7 kuti tsamba iyi yaenda kuvakuru vemapurisa uye yakaburiswa kune veruzhinji nenyanya iyo vati vave kutsvaga.
Asi kwaita nyanya munhu aita mutsikanzwa akawana mukana wekuona memo iyoyo ndokubva aiisa pasocial media zvinhu zvatisina.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vanoti
vati vaona kuti nyika yese yazviramba, vanhu vese vazviramba, kana pasi rese razviramba, kuti vanoti vamunangagwa anoita marali madira acho jina kana pazvimastadium zvisina kana matelezi asi havana chamisa vachirambidzwa. Mapurisa seni mukatara munana Zeta Rapita Omison kunana Chikurubhi maelection e2008 vamugabe pamwe vaitira mavhoti 6 kana mavhoti 7 kuvhota chako. Mapurisa vanhu vakatongwara, vanhu vanoziva zvavanoita, vanhu vasina kumbopisa zvachose asi vanhu vachimbunyikidzwa nevakuru veZANU.
Mutsamba yavo vajabuni vanoti svondora pfuura mapepa nhau nemadande mutande ange akazara nenhau dzekuti mapurisa airambidza vemapato anopikisa kuita misangano izvo zvaizokonzera mhirizhonga. Nokuda kwaizvozvo vanoti madispo anofanira kuona kuti mapato ese aregezwa achiita misangano yavo kunze kwekuti paine zvikonzero zvakasimba zvekumisa kuti misangano isaitwe. Vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti CCC ichaendera mberi nemisangano yayo vachiti vanozviziva kuti mapurisa ange ari kushandiswa nebato reZANU PF.
Isu tinoenda mberi nemaprogramu edu, hatizomisi nani nani zvake, nekuti mutemo wenyika unovhumidza munhu wese ane kodzero, zvikuru sei mapolitical parties akafanana neTripple C tinekodzero rokuungana nekusangana nezvizvarwa zveZimbabwe nyika yese.
Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vati mapato anopikisa zvikuru reTripple C vanonetsana nemapurisa nekuti havadi kutevedzera mutemo.
Now we know that the opposition, particularly Triple C, has not been clinical in following that route. And that is why they are having challenges with the police.
Tinozviziva kuti mapato anopikisa zvikuru sei Triple C haadi kutevedza mutemo, ndosaka vachinetsana nemapurisa. Iro idambudziko ravo harinei nesu, isu tinoronga musangano yeru.
Danho remapurisa rinouya apo bato reTriple C riri kuchema kuti range riri kurambidzwa kuita misangano nemapurisa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Mukupera kwesvondo, Triple C yakarambidzwa kuita misangano kuBhindura, Mazowe nekuChiredzi, uye kubva gore rapera bato reTriple C rinoti misangano yaro makumi mapfumbamwe nemiviri yarambidzwa kana kukanganiswa nemapurisa kana vatsigiri veZANU PF. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangudya.
Mhirizhonga yezvematongerwo enyika inonzi iri kuenderera mberi kumasvingo nekumanikaland, uko nhengo dzeTriple C dzinoti dziri kurohwa nenhengo dzeZANU PF asi mapurisa achiramba akapeta maoko. Godwin Mutimba anoti panyaya inotevera.
Bato reTriple C rinoti nhengo dzaro shanu kusanganisira vatatu vari kukwikwidza musarudzo dzemakanzuru kwaGutu nekuChipinge vakarohwa uye vakatotiza misha yavo vachityira kuti vakafira mberi. Vatatu vari kukwikwidza vakarohwa ndiva William Tondoro veward 3 kwaGutu, vakarindwa kumba kwavo vakarohwa chaizvo, uye vaCaleb Chenjerai Dloko veward 13 naBattle Nyanise veward 14 kuChipinge, avo vakarohwa vari pamusangano wavo neZuro. Vamwe vatsigiri vebato iri vaviri kwaGutu vapedzisai manjombo namuzare Shumirai Tagu vanoti vakarohwa zvakare svondo rino mushure mekurohwa nechishanu chadarika. Muzare Tagu vanoti vakavingwa kumba pavo usiku vakarohwa chipomerwa mhosva yekudza Studio 7 kuti vakange varohwa nevatsigiri veZANU PF.
Ndipo vakabva ndisika padumba apa ndine operation dzakaita kutorwa. Ndibva ndabva ipapo ndokuenda kumba ndakangonotova mapiritsi anga ari kumba ndichibva ndaakushandisa nechitiradhi peni yaitenani. Manheru akusvera nezuro ndakaona nomeni nemumwe mukomana wanganai vakasvika pamba vakandithreatena kuti vari kuuya apagariki pamba sako kuti ndataurirei paStudio 7. Saka baba wakabva vati ini nezvokuparirwa pamba pangu handidii dzako pana pano pandadzingwa pamba, izvozvo handisi kumba.
Izvi zvatsinhirwawo navamanjombo avo vati vari kutogara musango sezvo veZANU PF vari kuuya kumba pavo manheru oga oga. Vamutondoro vari kumirira muward 3 kwaGutu vanoti vakatotiza pamusha pavo nekuti vakavingwa kaviri pakati peusiku vakasiya vavimbiswa kuurawa nekuti vari kumirira vari kubato reTriple C.
Ndatakatovata somewhere natovatapamba rozotongoti vatova ne4 days vanenge vachingoya kumba pako vachingovhiringana neni havari kuti kwanzi riri kufamba uchikampeni naruiwe weTriple C, saka tiza kukuuraya kana kuti unofanira kutotama munzvimbo mwauri kugara nekuti muno mamwiti nezveizvozvo.
KuChipinge vaDloko avo vari kukwikwidza vakamirira Triple C muward 13 vanoti vakarohwa pamusangano wavo wavaita wekutsvaga rutsigiro neZuro pazvitoro zvekwaMapungwana.
Musi weSunday anova neZuro ndo patakanga taakuita musangano wedu, vanhu veZANU PF vakauya vakaimba vakauya nekwatanga tiri tichiita musangano vachiimba.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kugara vachiti havasi kuda zvemhirizhonga musarudzo.
Up to now there's been no violence. Let's keep this. It is good for us.
We don't need to please anybody. Vanhu mishatinogara namasabhuku edu mahetman namadzimambo ngatiparidzei kuwirirana.
Izvi zviri kutsinhirwawo nemutauriri weZANU PF mumasvingo vapepukai chiwewe.
Hatitsigiri mhirizhonga vamutimba. Tofunga tinongoramba tichidzokororazve shoko iroro kuti mhirizhonga hatitsigiri, asizve tisingatarisiri kuti iva vanozouya vachikomplena kwamuri kune dzenyuro. Vanenge vasiriwe vanenge vatanga chimusindo. Hatipazivi papo kuti pakamira sei. Isusu musangano pozisheni yedu ingori imwe chete iyoyo. Hatitsigiri mhirizhonga. Purezidendi vedu baba vamunangagwaronga vanotaura zuva nezuva vanotaura kuti tinoda a peaceful election.
Asi vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutauriri weTCCC vaostalosis vavatenda kuti mhirizhonga kunhengo dzavo munyika iri kuwedzera.
No, zvinoratidza kuti ZANU PF iri kuvhunduka. Ndosaka muchiona vakushandisa mhirizhonga, vakushandisa uchidzira vanhu. Asi vanhu vemuZimbabwe ruzhinji ruri kuziva kuti yava nguva yekuti iite shanduko munyika. Imbotaya vazvitsva 43 yeZANU ichikonewa. Ndosaka muchiona vachifosa vanhu, vachibvasa vanhu, vachitirekena vanhu. Asi takaudza munhu wese kuti kupedza zvinhu zvese, kuenda pabalot musi wa23 August tovhotera shanduko, tovhotera vachamisa, tovhotera TCCC.
Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vati vange vasati vanzwa nezvenyaya idzi vakati vatataura nevakuru vemapurisa kwaGutu nekuChipinge. Asi vatsigiri veTCCC vanoti chero vakamhangara nyaya dzavo kumapurisa, vatsigiri veZANU PF havatsungwi. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Magweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights anyora tsamba kune mukuru wemajeri weZimbabwe Prisons and Correctional Service kana kuti Commissioner General Moses Chihobvu, vachida kunzwisisa kuti sei vakaburitsa muusungwa vaBobby Makaza vane makore 50 nemapfumbamwe ekuberekwa mujeri reHarare Central Prison musi wa19 Chivabvu. Vamakaza vekwamurewa vakaburitswa mujeri pakaregererwa vasungwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Asi Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti vamakaza nevamwe vakabatwa nemhosva dzekubata chibharo havaifanira kuve vari pavasungwa vanokwanisa kuregererwa pachirongwa chemutungamiri wenyika ichi. Mwana ane makore 15 akabatwa chibharo navamakaza akaenda kumagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights achida kunzwisisa kuti sei vamakaza vakaburitswa mujeri. Mukuzenya iyi, Mavilas Mhlanganya uye weStudio 7 abata rimwe gweta riri kumirira mwana uyu vapaida moyo Saurombe.
Sekuziva kwamuri kuita kuti kune vasungwa vakabudiswa mukati metirongo anda what we call a presidential amnesty. Pakabudiswa vasungwa ava pane vasungwa vamwe vakabuda vanga vakapomerwa mhaka dzakaita sekubata chibharo vakabudiswa mukati metirongo. Asi mukatarisa imimi chisungo chakaita kuti vasungwa vavabude chachakataura kuti pane vanhu vasingafaniri kubuda vanonziwo specified offenders. Saka pavanhu ivavo pane vamwe vakabuda ipapo. Saka semagweta pane mumwe ngaakaparirwa mhosva yekubatwa chibharo ari mwana mudiki akauya kumagweta akati andoda kunzwisisa kuti munhu akandibata chibharo akabuda sei mukati metirongo, zvakafamba sei. Saka takanyorera isu vematirongo tsamba kuti vatsanangure kuti munhu yakabuda sei yanga asati apedza kusevha sentensi yake, mutongo wake wanga usati wapera kuti apike jeri. Saka takavapa kusvika mufechishanu vanhu vekuprisenza vasati vatipindura.
Zvamira zvakadaro tichiona kuti hamusati manzwa kubva kusangano iri muchaita sei?
Tichatora mamwe matano kubva ipapo kuti tione kuti zvingaongororwa sei, uye kuitira kuti vasungwa vaisafanira kunga vakabuda vakwanisonga vachidzoserwa mukati mematirongo. Saka tichanga tichitora mamwe matano vhiki rino risati rapera ekuti vanga vasingafaniri kunga vakabuda mukati mechirongo vadzoserwe uye matare edu aongorore kuti vakabuda here zviri pamutemo. Kana vasina kubuda zviri pamutemo uye pamutemo wacho kuti vabude, kana vakabudiswa vaisafana kubuda, matare edu tinoda kumakumbira kuti aise iwo mutongo wekuti nyaya iyi iongororwe zvidzokere pakare, nekuti mavictims vanga vasina kuapproachwa, vanga vasiri kutoziva kuti vanhu vakaushungurudza vaakunzi vabude muchirongo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapaida mwoyo Saurombe vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. China nhasi yaita musangano nevatungamiri venyika dzemuAfrica nedzimwe nyika dzichiri kubudirira unonzi Forum on Global Action for Shared Development. Musangano uyu wapindwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari padande mutande muHarare. China yati yashandisa mari inosvika mabhiriyoni mana kusimudzira nyika dzichiri kubudirira. Mangwana, America iri kuitawo musangano kuBotswana weUS Africa Summit uchapera nemusi wechishanu. America inoti makore matatu anotevera yaisa parutivi homwe yemari inosvika mabhiriyoni makumi mashanu nemashanu kana kuti 55 billion yekusimudzira budiriro nekutengeserana neAfrica. Ko, chii chiri kupa kuti China neAmerica dziite chipatapata kuita misangano yekudyidzana neAfrica? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma.
Kumhanyidzana kuuya kuAfrica hazvisi kuperera tingangoti paAmerica neChina chete. Nyika dzakawanda dzakabudirira dzakaita kunge vana Germany, vana France, vana United Kingdom, vana Japan, vese vari kumhanyidzana kuuya kuAfrica. Imwe neimwe nyika dzandataura idzidzi dzatoitawo kana kuti dzakatoita maAfrica Forum apo padzinenge dzichiunganidza vatungamiri venyika dzemaAfrica vakawanda. Chikuru chiri kuita kuti nyika dzakaita kunge America neChina dzinyanye kuda kudyidzana neAfrica kana kuti dzidzoke kuAfrica, chekutanga inyaya yezvicherwa.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Nyaya yezvicherwa zvakaita kunge chekutanga goridhe, iro rinova kazhinji rinopa uremu kumari dzakasiyana-siyana pasi rose. Tikatarisa nyika yeUnited States of America ndo ine yatinoti magold reserves akawanda kudarika nyika dzese dziri pasi pano. Saka vanoramba vachida kuti vange vachiwanza mareserves iwayo kuburikidza nekutsvaka nyika dzinochera goridhe. Africa inenge iri pamusoro kune nyika dzinochera goridhe, uye goridhe inocherwa muno maAfrica hatinyanyisi kurishandisa muno maAfrica. Tinoriburitsa kunze uko kwarinokwanisa kunogadzirwa zvinhu zvinenge zvidiwa nevanhu vekunze, uyewo vane mari dzekutenga zvinhu zvinogadzirwa kubva kugoridhe. Saka chinhu chikuru chakanyanya chavanenge vachida zvicherwa. Tochitarisawo kwakuenda pasi rino rokuti mota kana kuti dzimotikari dzingange dzaakushanda mumakore ari kutevera dzinenge dzava kushandisa magetsi ayo anonzi maelectric vehicles. Saka zvicherwa zvinoshandiswa pakugadzirisa mabhatri emotikari idzi zvinobva tingangoti kulithium, Zimbabwe nenyika dzemuAfrica ndo dzimwe nyika dzine zvicherwa izvi. Tichitarisawo futi zvimwe zvicherwa zvakaita anonzi marare earth elements, zvimwe zvakaita kunge vana platinum, vana nickel, zvinhu zvinoshanda tingangoti kugadzirisa mawaya emagetsi nekugadzirisa zvinhu zvakaita kunge makombiyuta nezvimwe zvakasiyana-siyana kunyika dzakaita kunge America neChina. Kureva kuti Africa inenge ine basa guru pakuchera zvicherwa izvi kuti zvizokwanisa kunogadzira zvinhu zvakasiyana-siyana kuAmerica kana kuChina.
Ko iyo Africa yacho ingaite sei kuti ikwanise kuwana chouviri iregedzwe kungomorwa upfumi hwayo sezvinonzi zviri kuitika kune nyika dzakawanda kusanganisira iyo Zimbabwe?
Dambudziko ratinaro kana kuti dambudziko rawira Africa idambudziko rokuti hatina kubatana. Saka kusabatana kwedu kunoita kuti tipiwe anonzi matrade deals asina kufanana. Saka nekudaro chinhu chekutanga chinofanirwa kuitwa nenyika dzemuAfrica kubatana, kuitira kuti patinenge tichitaura nenyika dzekunze titaure tine izwi rimwe chete.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vari parunare kuBrussels, Belgium.
Right from Washington, the voice of America, VOA.
Muchirongwa chanhasi chatinotarisa nyaya dzezveutano, tiri kutarisa nezvechirwere chinokanganisa ganda richiita makwamba makwamba kana kuti vitiligo. Ropafadzo mapimidze anoti panyaya inotevera.
Umwe ane denda iri ndiva Prosper Zvoto vanodzidzisa paAlfred Bates School kumaBoreni muHarare. Varoti vane hurongwa hwekuparura sangano rinobatsira vana vechikoro vane denda iri. Vazvoto vanoti dambudziko ravo rakatanga vachiita sekunge vaive nemunyawiri mugore ra 2010.
Ndakaenda kuChina saka ndakaaffectwa ne chando. I told her when they got a change. So when I came back to Zimbabwe, you know, my temperatures, but it was a sudden change in my temperatures. So I started to be Minyawiri quite continuous for 3 months.
Vanotiwo amai nemudzimai wavo vakashushukana zvikuru pavakatanga kurwara.
But dhe rakazongostopa Minyawiri, ndo dhe rakatanga just my spot, the whole skin. The whole skin. Right. So I spread like field fire. Then at that time, then Changurora, my wife, I have a name, Sagana Pat, Sumuva, there's a paper, can I still change my name? Sagana Africa, Saga Muriang, Yanamayang, Vakanga, Vakanga to Africa, so now over 20 people because of that.
Vasu to end the Ramberiva cheat.
Varume, Sua, Pude, Pachina. Guys, let's look at it. Two and it is a Tango Fanana Moon. We say, but this is a condition. But you are me, I was from Chile.
Nyanzvimunyaya dzezveutano hweganda kana kuti dermatologist Dr. Donald Mutangadura vanoti kunyangwe hazvo vazvoto vachiratidza kunge munhu ari kurarama neusope, zvirwere izvi zvakasiyana.
Sekuzwa kwangu vitiligo haina ngozi pautano hwemunhu. Ngoti chete chirwere chinonetsa vanhu kuti unogona kusemwa nevanhu kuchinzi uri murungu dunhu unongoziva muitiro munoita vanhu vedu isusu, but haichina ngozi pautano. Kunyanya vechidiki unenge wakubvunzwa nevamonzi wakaita sei, unongoziva vabereki vangoti musatambe naye uyu akazodii akazodii, zvinogona kuzokanganisa vanhu magariro kubva kuvana vadiki kusvika kuvakuru chaivo, ende hachina basa kuti murume mukadzi, zvinongobata vese.
Dr. Mutangadura vaendera mberi vachitsanangura mutsauko uri pakati peusope nedenda revitiligo.
Chirwere chealbinism chirwere chiri chemajins chekuti unozvarwa nacho, chiri inherited, chinofamba nemajins. Asi ichi chevitiligo unochiwana utori mupenyu iwewe. Zvinoitika pane zvekuti muviri medu mune nhengo dzakawanda, mune matoti muviri unovakwa nemacells tudina tudikidiki tunovakwa muviri wedu kuti ubatane. Saka macells iwaya pavitiligo anenge achirwisana nemacells anogadzira ganda redu kuti risvibe isusu. Saka pakarwisana macells anogadzira ganda kuti risvibe anonzi mamelanocytes. Kana macells aya anonzwa melanocytes akafa, panosara pakachenuro, ganda rinochenuro, sara pakachena.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Achiri panyanga vatsinhirawo vachiti
vitiligo painenge ichiitika inoita ichiprogressa, inowanza kuti ichiendera kumberi ichiwedzera, zvichitanga zvigunoona maoko ese adii achenuruka. Kana muchifamba mutaundi pamunomboona munhu ane maoko akaita kunge murungu, maoko chete ndo akaita kunge murungu, asi face yese kana kuti bhodhi yese imwe iri yemunhu mutema. Inyaya yekuti yatinoti melanin iyoyo kana kuti macells iwayo anonzi mamelanocytes anoita kuti skini yedu, ganda redu ringe riri dema, anenge achiti achipera. Chinokonzeresa chirwere ichi hakuna anonyatsokuziva kuti chii.
Umwe aive nemukurumbira aine chirwere chevitiligo muimbi mushakabvu Michael Jackson. Vamwe vakawanda vaiti muimbi uyu aishandisa mishonga kuti aite kunge muchena, asi akazobuda pachena achiti ainge aine chirwere ichi. Kunyange chirwere ichi chichinetsa kupedza vanhu vari pakati pezvikamu gumi kubva muzana nemakumi maviri kubva muzana vanogona kupora, asi ndokunge vakurumidza kuwana mishonga. Chirwere ichi chinogona kukonzera chirwere chegomarara, kutadza kunyatsoona, kunzwa uye zvimwe zvirwere zvakaita sezveshuga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Vateereri, musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na8 pm nhasi tiri kutarisa nyaya yekurambidzwa kwebato rinopikisa RCC kuita musangano nemapurisa, asi nhasi mapurisa achizodududza achiti rave kuzobvumidzwa kuita musangano pamwe nemamwe mapato ose anopikisa. sezvo nguva idi yapera regaiti mbotarisa musoro inawo zvakare. Sangano reAfrobarometer richishanda neremas public opinion raburitsa ongororo inoratidza kuti sarudzo dzikaitwa nhasi mutungamiri wenyika yeEmerson Mnangagwa vanokunda, kunyangwe hazvo vanhu vakawanda vari kutya kutaura zvavanofunga. Mapurisa odududza pakurambidza mapato anopikisa kuita misangano. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Tube munhau dzeIsindebele.
Sokuisika tisendaba kuVOA Ndebele.